Murongi wemusangano bato iri vaMike Bima vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo sarudzo dzakapera nezuro munzvimbo zhinji munyika, kunzvimbo dzakaita secholocho nebhinga kwakaita dambudziko zvekuti vanhu vatovhota nhasi. Vati vanoda kuzozivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo pamwe chete, uyewo vati vakuru vakuru vemusangano ndivo vanotanga kuziviswa zvisati zvapakurirwa kune veruzhinji.
Hazvidi kugupai mashoma mashoma. Toda kupai kana apo ese.
Zvakabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo muHarare zvinoradza kuti amai Betty Kaseke ndivo vakakunda kukuwadzana constituency. Amai Lois Magweva vakakunda kuHarare Central, kwozotiwo vaGabriel Togarepi ndivo vachakwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dzakanzurwa weWard 6 muHarare Central mekare. Kumufakose, vataurai Marembo ndivo vachamirira ZANU PF pasarudzo dzekuNational Assembly, kwozoti amai Ellen Mutuma ndivo vachamirira Ward 34 musarudzo dzekanzuro. VaNigel Kaseke ndivo vakakunda kuWard 35. Amai Mariatu Kamono avo vakakundwa kuWard 35 vati vanotambira zvakabuda musarudzo idzi uye vachashanda navaKaseke kuti vakunde musarudzo dzakurume.
Aiwa, tiri kufamba pamwe chete tichitsigirana sevatsigiri veZANU PF.
Imwe nhengo yebato iri, amai Mary Jecha vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye vamirira kunzwa kubva kuNational Command Center kumuzinda webato ravo.
I think ingori procedure inongoitwa nevakuru vemusangano. Hapana chinochinja nekuti maresults akatonamirwa kare, vanhu vakatovhota zvikapera. Saka maresults kuona kwangu tichangobuda takahwina ende zvanga zvitori free and fair, zviri peaceful.
Zvigaro zvese zviri kukwikwidzwa muHarare muNational Assembly nekanzuru zvange zvakabatwa nenhengo dzeMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Sarudzo dza26 kurume dzichaitwa kutsvaga vanhu vanotsiva nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.